Nengo izi zvinobvuma kuti mubato mune makakatanwa ekurwira masimba ekuti ndiani achabata matomu zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Imwe nhengo yechikuru amai Chibaya vanoti vakuru vakuru mubato vanofanirwa kusiya zvekurwira chigaro asi kuti vabatane munguva ino yekuchema vatsvangirai.
Kozvino akuzopinda ndiani? Kwaakuzotonga ndiani? Mazvudzwa naniko vanhu? Maakumhanyira kutonga kwemunhu kwoupenyu hwemunhu hwapfuura munofungei navo? Maakumhanyira kuti akutonga ndiani? Patinoona ngatingomhorosanai tiri vana vasave.
Amai Chibaya vakurudzira nhengo dzeMVCT kuti dzibatane kuti bato rikunde musarudzo dzegore rino.
Tichichema baba vedu vanotitungamirira munoziva titatohwina zvine mutindo chaiwo kana takabatana. Ngatibatanei.
Imwe nhengo yechidiki Hilda Sachikonye kanoti MVCT ine nhengo dzinokwanisa kumira mukushungurudzwa sezvakaita vatsvangirai.
Voti kuna vatsvangirai takazviona zvichitika vatiri vadiki tichizviona zvichitika vairohwa vachiurayirwa mukadzi vachidini bhata vana kusiya. Satisingazivi kuti ava vamwe ava vachagona here kushinga kumira kuti nyange vakarwiswa nyange vakanzwii nyange vakada kutengwa vakanzi tizvioni vachidii.
Izvi zvinotsigirwa nemurongi wemisangano mudunhu reMashonaland West vaWilson Makanyaire.
Pangai pazvinopikisa hazvo ndoda kuti pawa ringa richidhonzana-dhonzana asi ndinonzwisisa uye isu wose provhinsi tiri kuteerera mumabhawa, tiri kuteerera mumashopsi, tiri kuteerera masupermarkets kuti kotodii pazvazvadai.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi vashepadzi masose vepato renational people's party vanoti panogona kuita manye mamire nerongo mubato reMVCT nekuda kwemakakatanwa pakati pevatevedzeri vavo vaviri vanoti vanelson chamisa navaelias mudzuri avo vavanoti vakatanga kunetsana kare pavairwira chigaro chemukokeri wemusangano.
Mukuru wangu ini ndoona bongozozo ratanga neMVCT. MVCT hamusitamira zvakanaka. Why? Vamudzuri navachamisa vakabvira kubva paorganizing secretary. Vamudzuri vari organizing secretary. Vachamisa vakasapota vakatora chigaro chechiya. Ikozvozvo vamudzuri vakanzi ndovatara vari vice president. Vachamisa vakatora chigaro. Zvinoreva kuti chamisa chamwe chamwe ane kaangakatsigira navatsvangirai. Ikozvozvo zvinogona kuita manyamamire nerongo. Chamisa ane support kupopo kuti kubati.
Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Aka Chigoriwa.
Thank you.